Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera mukubvumbi 6, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kambani yenhare mbozha yeEconet Group yobatsira vakarasikirwa nemabhizimusi avo mucyclone Idai nemari yekutanga patsva.
Vamwe kubasa kwedu vanobva kuEcocash bank vakutoshanda panguva ino. Mewamu mabizinisi, mwakara sikiriko na mabizinisi hao. Saka zutuweza kuitakuwa paya tingati recovery kana stimulation package.
Nyika ye Rwanda yopembedzwa nekubuda pachena ichicherechedza makore makumi maviri nemashanu mushure mekupondana kwemarudzi kwakasiya vanhu vanosvika mazana masere ezviuru vafa muna 1994.
Ndofunga kuti zvaita neRwanda zvakanaka. Kuratidza kuti utungamiri hwakajeka hauzofi hwakavhara zvakashata zvakaitika kumakore akapfuura.
Tichakupaiwo chirongwa chakanangana nevanhukadzi. Iyi ndiyo mumwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Makambani ari pasi pekambani huru yenhare mbozha yeEconet Group anoti EcoCash neStewart Bank atanga urongwa hwekubatsira vamwe vakarasikirwa nemabhizimusi avo munguva yedutu mupengo cyclone Idai kumatunhu echimanimani nechipinge kumanikaland nekuvapa mari dzekuti vakwanise kubatsirika kumutsiridza mabhizimusi avo. Mushandi mukuru weEconet Group Valave Monyatsine vanoti izvi ndizvo zvimwe zvezvakawanda zviri kuitwa nemakambani avo mudunhu iri. Vanoti zvimwe zvavari kuronga kuzoita munguva pfupi inotevera kuvakira vagari vakarasikirwa nemisha yavo dzimwe dzimba dzakasimba dzisingazoparadzwa nyore kana dutu mupengo rakadai rakazodzoka mune ramangwana. Vanyatsine vanoti vari kushandawo zvakasimba kuti vaone kuti zvikoro zvinodarika makumi mashanu zvakakanganiswa nemvura iyi mumatunhu aya zvagadziriswa kotoro yepiri isati yatanga kutanga kwemwedzi unouya. Ngatinzwei hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Panguva ino vamwe kubasa kwedu vanobva kuEcocash bank vakutoshanda panguva ino. Mewamwe mabhizimisi vakarasikirwa nemabhizimisi avo. Saka zvotiweza kuita kuva paya tingati recovery kana kuti stimulation package. Tovabatsirawo nekamari kuti vakwanise kuti vachivhure mabhizimisi avo zvakare. Ndozvimwe zvese zvatiri kuita. Uye zvetinotarisira kuti tichaita tichienda kumberi. Nenyaya yekuti tiitawo dzimba dzakanaka uye dzimba dzinenge dziri pakamira zvakanaka kuti pakazoitika macyclone zvakare sedambudziko iri dzimba dzizokukurwa uye kuti vanhu vaitawo dzimba dzine chimiro chakanaka. Ngati ndo zvimwe zvetinoda kuti tirambe tichiita. Uyewo chimwe chitiri kushungurudzwa nacho inyaya yekuti kune vamwe vakashayika vachiri kushayikwa panguva ino. Vamwe vanonzi vakakukurwa vakaendeswa kuMozambique. Vamwe vanonzi mitumbu yavo iri pasi pemadhaka uye munzizi. Saka ndo zvimwe zvetikuedza kuti tishande tichiunza imbwa dzinokwanisa kuti dzifemhedze dzichitsvaga kuti vari kushayikwa vari kupi. Saka ndo zvimwe zvetisharamba tichishanda nevamwe vari kushanda mundima iyi kuti tikwanise kubatsira vanhu pachikamu chinoteera.
Tinoona kuti vakawanda vakarasikirwawo nezvitupa. Muri kukwanisa kuzenge muchicherechedza sei vanhu kuti uyu tamubatsira, uyu tamubatsira?
Somunoona kana tichiita mabasa aya hatishandi mabasa aya tiri toga. Tinoshanda nemapazi ehurumende anosanganisira wekwaregistrar general, anosanganisira rekumapurisa kuti tikwanise kuita ongororo yekuona kuti munhu akazvipindi nhingi ndiye here nhingi. Saka ndo zvimwe zvetinonge tichiita kuti vanhu vasazoite chitsofi.
Kwaito dzimwe nzvimbo dzanga dzichinzi dziri kutadza kusvika chikafu nenyaya kuti migwagwa yakaparara. Tinonzwa kuti imi mune zvikopokopo kana mahelikopta zvamaa muchishandisa, muri kukwanisa here kunge muchibatsira kutakura zvikafu kuenda ikoko?
Ichi ichokwadi kuti tanga tiine zvikopokopo zvatanga tichishandisa, ende zvikopokopo izvi zvanga zvichitakura chikafu. Ende taitoziva kuti kune kumwe kure kwakaita sekunana Chikukwa, kwakaita sekunana Mutsvangwa, kwakaita sekunana Manasi, kwataiziva kuti hakusi kukwanisa kuti kupindike. Saka ndingati takaita takadonhedza chikafu chakawanda chakaenda ikoko. Nzvimbo dzatakaenda sachikafu chandingati zvatakaita isusu, takaendesa nzvimbo dzinosvika idzo 47 uye tikaita nzvimbo dzinosvika 116 tichiendesa chikafu tichidhiriva matana anosvika iwo 150 tons. Tarisiro yedu ndeyekuti chikafu chakaenda ichi uye migwagwa yaakuita ichivhurwa, chikafu chiri kuramba chichingoenda mazuva ese, zuva nezuva. Titori neizvozvi hambautare dziri kutakura chikafu, marori ari kutakura chikafu zuva nezuva kuburikidza nekambani yedu inoita zvevhaya. Saka tiri kutobatsira kuti chikafu chirambe chichienda, uye uku kusingachakwanisi kuti kusvikike pari zvino tanga takaisa chikafu chakati wandei, nekuti taiziva kuti zvinhu zvinogona kuzonetsa.
Panyaya yemasaisai kuti china yenyuka vhingidzwawo netuko irori, izvi maita kuti nzvimbo dzinge dzichiwana masai akakwana.
Pakaisika tumusasai takaona kuti tigarise michina yedu yeita kutotaura, takanga tiine michina nai yakadona kuona kuti ndiye here munhu tikuzviita izvi pachena kana wekunzvimbo ino kuti wakwanise kunzoka zvipo.
Vanga vari mushandi mukuru weEconet Group vaLove Monya Tsine vari parunhare neStudio 7 vari kuchimanimani kumanikaland. Nyika yeRwanda mangwana iri kucherechedza kusvitsa makore makumi maviri nemashanu vanhu vangangosvika mazana masere ezviuru vapondwa mukurwisana kwemarudzi, vazhinji vavo vari verudzi rwechitutsi vakarohwa kutemwa nemapanga nematemo uye kupfurwa nepfuti mumazuva zana ekupondana uku. Kupondana kwemarudzi uku muna 1994 kwakasiya vanhu vakawanda vatiza misha yavo, misha yakawanda yaparadzwa. Izvo zvakazoita kuti nyika iyi ivakwe patsva muchire mekumira kwekurwisana uku. Mutungamiri weRwanda vaPaul Kagame vanotendwa zvikuru nevakawanda nekukwanisa kwavo kuunza runyararo munyika iyi, urwo rwakaita kuti marudzi airwisana echitutsi nemahutu vagarisane murunyararo. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Joe, vanoti izvi zvakakwanisa kuitika chete nekuti hurumende yavakagame haina kuviga chokwadi chezvakaitika sezvavanoti zviri kuitika muZimbabwe pamusoro peguku rahundi.
Ndinofunga kuti zvaita neRwanda zvinhu zvakanaka, zvinoratidza kuti utungamiri hwakajeka hauzofi hwakavhara zvakashata zvakaitika kumakore akapfuura. Zvinoratidza futi kuda kuopena tingati maold wounds nokumaklina kuti asavhara ane urwa mukati, zvichipawo vanhu mukanwa wokutaurirana pane zvavakakanganisa kuti varegererane vaende mberi mune zvakanaka. Saka zvinopa challenge kunyika dzakawanda. Tikatarisa muZimbabwe tinana guku rahundi, zvinopa kuti vatungamiriri varipo mazuva ano havadi kuti zvitaurwe kuti mhuri dzakawanda dziziye kuti hama dzadzo dzakafa sei, uyezve kuti vakavauraya ndivanani, kuti varegererane vazoshanda pamwe chete vachienda mberi murudekaro, uyezve tiiti hatinoti restitution kuchirungu. Asi muZimbabwe zvinenge zvakona n'anga murako achida kungotaura chete kuti guku rahundi. Panoita masimuka tienzane nemakupomerano zvakawanda, pane kungoti tiopene discussion yakanaka, tikomemorete, tione kuti zvakashata zvese izvi tazvigadzirisa kuti tiinde mberi semhuri yeZimbabwe zvakanaka.
Asika vazhou, panyaya yeguku rahundi vamwe vanogona kuti zvasiyana nenyaya yekurwanda, nekuti kurwanda marudzi airwisana, muguku rahundi yanga iri masoja achirwisana nevapanduki.
Hongu vamwe vangadaro zvekare, asi marudzi anongowanikwa atide hedu kuti tirambe but unongoona kuti vanhu vainyanya kuurawa vaibvawo kumatebeleland hongu kune vamwe mashona aibvawo kumidlands asi vakawanda vacho nokwanyaya zvitauro unozoona kuti ndevechirudzi of course kuda makanga ariko kuna matonga asi ndevechirudzi chechindevere vaiurawo nevechirudzi chechizezuru saka chirudzi hachiperi kunyange zvavo masoja ari wakaurayiwa but aitumwa namazezuru zvichibvawo kumashonaland zvichienda kumatebeleland
panyaya yekodzero dzevanhu vazhou vamwe vanopomera mutungamiri werwanda vapaul kagame mhosva yekutyora kodzero dzevanhu zvikuru vemapato anopikisa imi munoti
hongu hapashai kuzvipomerwa munyika dzese ivo veopozition ndo vari padhuze navakagame vanenge vachivaona but chikuru chatiri kuona kuti kunyange hako pangava pane zvimwe zvinoda kuti zviimprovhiwe vanhu vemurwanda havasi kutambura nokunhunga sose nomuromo zvinhu zvinenge zviri kuita muchechetere mvura yebhuri vanhu vachiwanawo mabasa vachiwana chikafu chokudya kwete zvana zimbabwe zvokuti tiri kunhunga sose nomuromo saka ipapo pakuona kuti at least malivelihoods yevanhu vomurwanda aimprova rwanda inyika yakabva kuhondo zvokuti taiona iri nyika yakazvisunungura manje manje ichibva muhondo yaifanira kunge iri kure zvikuru asi dzedu vana zimbabwe dzava nema39 years after independence tiri worse than rwanda yakabva manje manje kuzvisunungura kubva muunhakwa hwemarudzi airwisana
vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reptuz dr Takawafira Zhou vari parunare kumasvingo nestudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne9885 shortwave uye na7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne15460 kHz pashortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na8pm nekutumira mawhatsapp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318 namba idzi zvakare 001-202-465-0318 tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza4pm kusvika na5pm musi wechishanu kubva na445pm kusvika na515pm musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mafashamu kuchamhembe kwakadziwa kumadokero kwedunhu reKazakhstan muIran amanikidza vakuru vehurumende kubvisa vanhu mamwe makutanhatu. Gavhuna vedunhu iri vagwamzera riyati audzine dzinyuro yehurumende kuti asi vari kukumbira varume nevechidiki kuti vasare kuitira kubatsira kuvaka mudhuri yekudzivirira mvura kuti isakudaya. Mutungamiri webato idzva rinopikisa mutaile atarisana nemhuka inofanira kusakasana kwenyika. Vatanhatune vauzvoshai nhasi ibva mupurati dzakaitwa nevedina 2050 vatanhatun vagonatoerwa kuna mujeri kusvisa mune akawanda vemutsva.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Nyaradzai Gumbonzvanda, mutungamiri wesangano reRosaria Memorial Trust iri kwamurewa. Tino kuchingamidza ine mufaro amai Gumbonzwanda mukati tsananguro kuti zviitiko zvipi zviri kuitika pari zvino kusangano renyu.
Nechipiri musi April takaita officially open Rosaria Education and Counseling Center yedu iri kwamagaya village kwamurewa muward 8. I center yakati kurei ine zvinangwa zvitatu zvakasimba simba.
Zvinangwa zvesenta yenyu ndezvei?
Chekutanga kusimudzira kuti vechidiki kunyanya vasikana vawane dzidzo, vawane kuita mabasa emaoko, uye kuti vawanewo pekuverengera vachiwanawo kuve neaccess kutechnology makombiyuta. Saka iyoyo nzvimbo ndeyatiri kuti ndiro dura redu reruzivo, uye ndiko kwatiri kuumba masidzi enyika. Young people ndovatinoti ndiro dura renyika. Kuti nyika ibudire inofanira kunge ine vechidiki vakadzidza vane utano. Chechipiri tinoziva kuti seRosaria Memorial Trust waro wedu huri kubva mukurarama tiri mumba mumusha. Saka takavaka nhanga. Inhanga yatakavaka tichishandisa zviwanikwa zvinowanikwa munharaunda medu, huswa, miti yemo nezvimwe zvakadaro, asi tichishandisa mavakirwo anoitwa kumisha kwedu.
Chii chinoitwa munhanga?
Nhanga imba inosangana vana vasikana vachikurukura nyaya dzavo dzepamwoyo, asiwo vachitsvagurudza njere, vachitsvagurudza kukurukura dzimwe nyaya dzisingakurukurwe pachena dzakafanana nekuenda kumwedzi, kana vamwe vosvika vazera rekuti vakutsvaga wanano kuti zvinofambiswa sei. Asiwo inzvimbo yekuti kana musikana ari kuda advise, vakuru vanokwanisa kuuya imomo vachibatsirana. Saka ite counseling mentorship space kunyanya yevechidiki. Tombozova kuti nhanga pakurarama kwedu yaishandei. Imba yedu yekupedzisira imba yatiri kuti idendere redu. Tinoziva kuti mudendere ndimo munobva ukwana, uye kuti kana dzimwe nguva zvinhu zvaomaoma, we always say kana une broken wing rimwe bapiro risasa usasabhururuke, zvinhu zvisasanyatsokufambiri zvakanaka, unodzoka kudendere. Saka dendere redu inzvimbo yekuti unodzoka kuzombofema wombobatsirikana. Vazhinji vanhu vanenge vachiti temporary shelter, nzvimbo yekuti umboona kubatsirikana.
Rubatsirwo rwupi rwamuchange muri kupa kune avo vanorarama, kune avo vanogara kumaruva kubva kusenta yenyu?
Tiri muno mamurewa tinoona kune maproblems domestic violence neviolence against women, nekurodzwa nekuroorwa kwevana vasati vabva zera. Saka dzimwe nguva munhu anenge achida kuwana kwekumbotizira, kwekumbosvika nyaya dzake dzichigadziriswa. Saka mudendere medu imomo ndomavanowana kubatsirikana. Saka senta yedu yatakavhura iyoyi Rosaria Education and Counseling Center iri kubata kubatsira vari kusangana nematambudziko pari zvino, kunyanya vechidzimai nevechidiki, kunyanya idzodzi dzekumbunyikidzwa mudzimba dzewanano nezvimwe zvakadaro. Pobata iyoyo yekuti tipanane mashoko, tichisimudzirana nekupanana maskills kuona kuti munhu asumukira paupenyu hwake. Sekuti zvinokosha kuti munhu ave nemaskills awane chekuti awane choviri upenyu huchienderera mberi.
Makawana rubatsiro rwekuti muzowanikwa muchivaka zvivakwa izvi kupi, uyezve makatora nguva yakareba sei kuti zvizowanikwa zvichipera?
Pfungwa yekuvaka senda yakadai ipfungwa yatakabuda nayo 10 years ago. Dai waro takwanisa kuita senda yakadai inosumudzira mabasa aitwa nambuya Rosaria vachiri pano panyika. Saka for 10 years taive neshuviro yekuti tiite senda yakadai. Muna 2018 takazofara zvikuru tichidyidzana neveJapanese embassy tikakumbira kwavari kuti ndodonzo ratinaro rekuvaka. Vakati hongu tinokwanisa kuti tikupe grant yekuvaka, asi munongova ne1 year yekuti muvake. Isi tikati ha, tinokwanisa kuvaka, asi usati wavaka panzvimbo. Chimwe chinokosha ndechekuti ko land yatiri kuvaka yakamira sei. Takazoapproacha Murewa Rural District Council sekuti nzvimbo yatiri kunongova kumareserva. Land iri administered nelocal government necouncil. Takazokumbira council kuti tipiwe permit inotitendedza kuti land yanga yagara ichishandiswa pamusha pambuya ichiva musita retrust. Takandodawo kutenda zvikuru Murewa Warura District Council ne hurumende nekunzwisisa kwavakaita kuti tikwanise ataikwanisa kuvaka kana tanga tisina kupuwa approval. Saka nyaya approval inotikoshera. Uye pakushanda kwatakaita zvese zvakashanda nevakashanda vaibva muno mumurewa district vazhinji vacho vari vechibiki. Mavakiro atakaita nemarongera atakaita aive kuda kuti tiwanise kuwana employment mucommunity medu. Asi tichisumudzira vechibiki vari mucommunity medu kuratidza kuti vechibiki vakawana mikana vakawana maskills nyika inosumukira. Saka takakwanisa kuzotanga kuvaka kubva muna August. By February takanga tapedza zvokuvaka kwangova kungochaira nekupedzisa tichizokwanisa kuita official opening yedu musi wa 2 April.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu amai nyara dzaigumbonzvanda pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Naita basi.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous iye zvino tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu. Zvinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tiri kutarisa nezvetsaona yakakonzerwa necyclone Idai uye kuparadzwa kwakaitwa misha nenzvimbo mudunhu reManicaland. Zvikuru takatarisa kuChimanimani uko tabata mbuya Deria Machona kuti tinzwewo kuti vanoti nezvavakasangana nazvo izvo zvinonzi hazvisati zvambowanikwa mukugara. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu mbuya Machona.
Tiri nanhedu, mwakadiniwo?
Aiwa, ndiri mupenyu. Zvatiri kunzwa kuti zvakaitika hazvisati zvamboonekwa munhoroondo yekurarama zvokuti vanhu vanongomuka mangwana kuseni kune mazitombo papasina rwizi, makore ese paane rwizi, makazvitambira sei sevanhu vechikuru?
Takazoona zviri zviro zvakakura, zviro zvinorwadza mumwoyo dzedu ngekuti izvi tiri kutotambura kuti titi tinozoita upenyu hwakadini, taakutogara tichitotya kuti nemberiyo kwetichazoenda tichaziva kuti tichafamba sei neupenyu.
Saka chii chamunofunga kuti chakanyatsoitika mbuya kuti zvinhu zvimuke zvakadai?
Ini ndinondoti Mwari wakade kuratidze ushatu hwedu kuti hubude pachena kuti tiri vanhu vasikagoni kuite zviro zviri chokwadi, tiri vanhu vanondoite zviro zvisina tsika yakanaka. Saka Mwari wakade kuratidza, asi kutiri kuratidza kwakanaka kwakazotirwadza kuratidza kwake kwakaita ngekuti izvozvi izvi tifunge hama dzedu neshamwari dzedu dzakatsikirirwa dzetisikuona. Tinozwa kurwadziwa kana kutoti hana dzedu sesu chembere dziri kutohuta kuti upenyu hwacho Mwari watifungirei.
Tinoziva kuti matombo akasiya akandwa munzvimbo dzamugere mamwe yekuti haungafunga kuti ringatakurwa kana nemvura. Imi makafunga here kuti zvingadai zvine zvimwe zvakaita kuti matombo asvike munzvimbo imo?
Kuti tifunge kuti dombo chairo ringatorwa nemvura. Dombo rakaenzana neimba. Rende kogare panzvimbo yaifungirwa kuti painga nedzimba. Zviri zviro zvinotikatyamadza kuti hai, pamwe kuda kwasatana wakaonzwawo mutoo umweni wekuti hai, anhuenewo kuti kuda kungaa kuchengetedzwa kwenyika kwekuti madzimambo nguva dzimweni pamwe akatadzwawo kuite zvinodikanwa muchikaranga kana kuti dangwani inguva yekuti Mwari urinotiratidza kutipe shamhu. Sekuti vanhu vanoende kuchechi toti ha, saka kuda kutiratidze nguva yaNoa here? Asi toona kuti nguva yaNoa yakapedza anhu ese. Saka izvozvi dai zvakandogona zvazvo zvikatotipedza tese kuti sasara tichirwadziwa. Sezvo izvozvi izvo tiri kuramba takanzerereka nakanzira yadu tichindoshupika kudai. Tichisiyana takagara nenhamo mumunda hamuna nechirimwo, magwere munda wainge waine magwere vaatosare matombo chete, hapatisina kana chibage kana wani. Zviro zvinotidzindira kana kutiti marombo enyika akanga akorere kuti agadziriswe zvakanaka, madziso dai agona futi kuti angaite saidi rekuti agadziriswe zvirozvo.
Saka imunokurudzira chimbuya kuti vanhu vatevere chivanhu vagadzirise here zvamuri kufunga pane zvakakanganiswa kana kuti vanhu vonamata voita miteuro kuti zvigadziriswe?
Inini ndakagara sekuti munyika vanhu havachanyanyi kuda chikaranga, vatizire kumunamato. Ndinotoona kuti dai kuri kuti madzishenga dzadzise chitete guru chavo chaaita kare, wari kuchechi ngavapire makomo echinamata omteure yao yechokwadi noti yae chikoro kuti zvenhema zvitirozwa tiri kundoitika mazuva ana tode vanhu vanonamata mumweya nemuzvokwadi kuti dai tatobatsirana takadaroko.
Tiri kunzwa kuti minda nedzimba nzvimbo zhinji dzazara matombo kana kuti dzaane nzizi dzadzisipo. Mucharamba muchigara munharaunda idzi here kana kuti vanhu vanotarisira kuzotama?
Dai kuri kuti zvaigona pane nzvimbo iyoyo yakaterama yakaite izvozvo taitoti dai patotsvake nzvimbo imweni pakanga kukwirira kuti vanhu vagadzipe kuri nani, ngekuti iyozi takatogara hana dzedu dzakutogara dzakatotya ngekuti hatichazivi chichaitika. Tichinozwe mitauro inondotaurwa kutaura kuti kwai kuchauya chakati kwai kuchauya chakati, isu tova takutotya kuti zvino saka tichaite ponerei
mune ramangwana. Mbuya, zvii zvamungataurirawo vagari?
Nhoroondo yamangwai tova taakutotaura yataa sehistori, ngekuti tiri kuzwa kuti 1945 zvakamboitika futi panzvimbo iyoyo, asi painga pasina musha, paya pari panzvimbo yaiusirwe mwombe, mwombe dzikagara pakati dzikaseri mvura dzikatadze kuambuka, dzikazotorerwawo shamhu dzekuti dziritinhwe dzione kuambuka dzibve ipapo. Saka izvozvi zvikataa nenhoroondo yekutotaurirawo vana vedu kuti hai, nzvimbo iyi haisisiri nzvimbo yekuti igarwe, ngekuti nzvimbo iyi inoyera ngekuti yakatotorwa anhu akawanda. Ngekuti dai kuri kuti zvaitogona paitofenzwa potozi pahiro, because hatimbozivi kuti vanhu vacho vakaendepi. Vanhu vakawandisa tototi ndiyo nhoroondo tichataurira kune ramangwana.
Aiwa, tinotenda Mbuya Machona.
Eoni maita henyu.
Manga makateerera kuna Mbuya Deria Machona, mugari wekwamutsvangwa kuchimanimani East kumanikaland, muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Makateerera kustudio 7 tichitepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Nhau dzemitambo. Mitambo yenhabvu yeCastellaga Premier Soccer League yatambwa munyika nhasi yapera seizvi: Yada 0 Chicken Inn 2, FC Platinum 2 Triangle United 1, Vulawayo Chiefs 0 Terrell 1, ZPC Kariba 1 Erentals 0, Ngezi Platinum 2 Mushowani Stars 1. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Kambani yenharembozha yeEconet Group yobatsira vakarasikirwa nemabhizimusi avo mucycloni idai nemari yekumutsiridza mabhizimusi avo patsva. Nyika yeRwanda yopembedzwa nekubuda pachena ichicherechedza makore 25 mushure mekupondana kwemarudzi kwakasiya vanhu vanosvika mazana masere ezviuru vafa muna 1994. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuonekaya nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndikusiyai muina Gibbs Dube.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wola mukela ku Studio 7 ngomgqibelo omhla ziyisithupha kumabasa 2019 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, inkampani yeEconet Wireless ithi ifisa ukuncedisa abantu abalezindlu ezabhidlizwa lizulu lesiphepho ucyclone Idai. Insimi zabalimi zakhukulwa ngamanzi kuze kune izulu lesiphepho eManikaland.
sase silingele ukuvuna sibilisi limo sabo kodwa ngomoya namanzi afikayo hayi onakala konke kwalala phansi ukuthi vele akusavuki lutho.
Ilizwe leRwanda likhuthaza ukuthi kube lokuthula eZimbabwe ukwenzela ukuthi abantu bengabulalani.
What we learned is that as a people and as a country you need unity.
Esakufundayo ukuthi kumele abantu basebenze ndawonye bathandane.
Kweza besifazana sixoxa lesakhamuzi seMchimanimani esehlelwa ingozi yamanzi.
Sikhanyelane lendlala engahendiyo lapha kake sazi ukuthi kulama umumbo obuyayo okuthengisa saka $20 lapha ukuthi uyithole $20 yakhona ukuthi uzathengisa awusoze uyithole.
Lingakhuthwa lohlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inkampani enkulu yabomakhalekhukhwini e-Econet Wireless Zimbabwe esilesikhathi incedisa abantu ababhekane le ngozi yadalwa lizulu lesiphepho u-Cyclone Idai ithi ifisa ukwakhela abahluphekileyo izindlu njalo lokuvuselela amabhizimusi esabelweni seManicaland. Umnumzana Lovemo Nyathime obona ngenhlelo ezijeneyo kukampani le uthi bancedisana lezakhamizi uhulumende kanye lenkokheli yomdabu ekwenzeni inhlelo lezi.
Our first focus was to do the search and rescue. We were also picking up the broken, the missing, and those who needed medical attention. The second part of our intervention was to work with...
Kunengi esikwenza ebantwini lapha, siyabahlenga sibili abantu abanengi.
Some of the things that we're now focusing on is to ensure that the businesses that were destroyed, we help stimulation and recovery package. So working with our Stewart Bank and our EcoCash, we're helping the agents, we're helping shop owners, SMEs to restock and basically pick up the pieces.
Nxa sikhangela kakhulu khonapha njalo silenhlelo ezijeneyo ezinjengokuthi sifisa ukuvuselela izindlu zabantu njalo kuza kuthi ngokuya kwesikhathi sizathi ukuthi sibone ukuthi amabhizimusi avuselelwa khonapha. Esikwenzayo ukuthi ke sivuselele umnotho wendawo le.
We are already in the communities, our people are embedded in the communities and we're working, you know, government agencies to verify councillors, certain community structures to verify that you know this person.
Ukwenzela ukuthi sincede abantu abayibo sikhulumisana labantu abaningi khonapha ke esigabeni abanye abanjengabo sobhuku labanye abachiyeneyo. Lokhu sikwenzela ke ukuthi sincede abantu abadinga uncedo lolu.
They own a business before, so the obviously verification process is for us to be sure that they are business.
Izulu lesiphepho leli labulala abantu abafika phose amakhulu amathathu lamachumi amahlanu 344 esabelweni seManicaland. Kusenjalo insimi zabalimi abaningi zakhukhulwa ngamanzi kulandela okuna kwezulu leli. Unkosazana Roseline Mkandla okunhlanganiso ebona ngabalimi eNational Employment Council for Agriculture uthi kuyethusa okusemasimini.
Abalimi kubonakala gibs ngoba sasesilingele ukuvunwa sibilisa ilimo sabo kodwa ngomoya namanzi afikayo hhayi onakala konke kwalala phansi ukuthi vele akusavuki lutho. Umumbo wawusuzakoma so ulele emanzini.
Kwenziwani ukwenzela ukuthi badobhe nje khonoko okuncane okukhona?
Hhayi lokhana vele sokonakele sokukhuntile sokubolile so sebelindele nje ukuthi nxa bengaqalisa kutsha I think next year or seasonal lokho okunye okulinywa seasonalikho abangakwenza futhi bethi redo okuningi hhayi kwadamageka.
Amasimo abo sizokuthiwa vele kugcwele izifula indonga kunjalo nje.
Amaplazi amaningi kwaba zindonga sibili okokuthi ha kuzathatha umnyaka ukuthi kulungiswe.
Kambe ukuthi bona abalimi bangazilungisela bodwa kumbe kumele bancediswe nguhulumende?
Uncedo luyadingeka sibili kuhulumende ngoba abaningi bengeke benelise ukuthi bakulungise bebodwa.
Kodwa-ke linangi kwenu nxa sesikhangele i-National Employment Council liyabanceda yini kumbe vele kuzima ukubancedisa?
Hayi uncedo luzakhitshwa lukhona sibili luzakhitshwa bayafika khona le bayebona i-damage ekhona then bese bebona ukuthi bangasiza njani.
Xa sesikhangela sibili njengokutsho kwakho ukuthi kungathatha isikhathi eside ukuthi abalimi laba begcine belima kutsha, bangazama ukulima kule ndonga kunjalo, kambe kungamilani kunxa kunjalo?
Hayi, akungeke kube lalutho oluphumayo ngoba umhlabathi wonke wahamba wagezisika nje sokuzindonga okungatshengisiyo lokuthi kwake kwalinywa khona. Amashe iwasegcwele aphuma phansi.
Singathi indawo okuthiwa zingazani zilabalimi ababhekane lohlupho lolu, zindawo ezinjengaziphi nxa ungazibalisa nje ezinhlutshwane?
Kusechimanimani.
Singathi abalimi baningi kakhulu khona ngale?
Ye, bakhona. Sibili indawo yamaplaza amakhulu akhona ngale, so yikho konakala khona kakhulu ngoba obhanana balala phansi, ogwayi, mumbu, labo sugar cane vela ama-crane awakwanisi ukungena, so sebevuna ngezandla lokho okuseleyo.
Singathi lapha sikhuluma ngabalimi abamhlophe kumbe abamnyama?
Kuhlangene abamhlophe labamnyama.
Unkosazana Roselyn Mkandla ukuhlanganiswa ebona ngabalimi e-National Employment Council for Agriculture. Sixoxela ye-SMTR.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Omele ilizwe leRwanda kwele Zimbabwe uthi kumele abantu bahlalisane ngokuthula langothando ukwenzela ukuthi ibutho lingagangathi uZulu njengalokhu kwenzakala elizweni lakhe. Ilizwe leRwanda lifikisa iminyaka engamajumi amabili lanhlanu 25 kusasa kulandela ukubulawa kwamaTutsis ngamaHutus. Umnumzana James Musoni wethule lokhu eHarare izolo ngesikhathi kuthanyelwa emigoqweni edolobheni leli yiziphathamandla zekhansili lezikahulumende labadabuka kwamanye amazwe.
What we learned is that as a people and as a country you need unity.
Esakufundayo ukuthi kumele abantu basebenze ndawonye, bathandane. Okuqakathekileyo ukuthi abantu bamanyane. Ngiyakwazi ukuthi umongameli welizwe leZimbabwe uyazama ukuthi lokho kwenziwe.
And at the same time when you identify your needs and work together.
Kwabulawa abantu kwele Rwanda ngoba kwakulenzondano emangalisayo. Abantu babe nathembana.
They realized because of a long term hatred that was at present within Rwandans.
Okunye njalo okuqhakathekileyo ukuthi uhulumende ahlolisiswe akwenzayo njalo abakhulumende babuse kahle.
Wabulawa abantu abafika phose isigidi 800,000 ngomnyaka ka-1994 kubangwa ubuhlobo obabusenza ukuthi amaTutsis engadlelani kahle lamaHutus. Wele Zimbabwe kwabulawa abantu abafika inkulungwane ezingamajumi amabili 20,000 libutho leGukurahundi emathebeleleni lenkabazwe ilizwe lisanda ukuthola uzibuse. Abantu abanjengomnumzana Roma Nyathi owalwa impi yenkululeko uthi uhulumende kumele axolise ngombhuqazwe weGukurahundi.
Kumele bavume ukuthi kwababulala abantu. Ngxake bevumileke is when actually so ungabona ukuthi kungauyaphambili njani. Ngamthi sevumile icala lakhe, ungadinga indlela ibona no ingakhulumisana kumbe uthi hhayi ngumunu wami nomuntu uhlawuli. Ukuhlawula kwakhona ngaleyndlela eziningi. Kungahlawula ngoba lesi sikhathi ukuthi abantu kwa-retard development during that time. Awuzange u-retard development ye-region kuphela, kwa-retard development yabantu ababulawulayo ihlobo zawo. Yikho ukubona kwami lokuthi abaqale bavume. Nxa sebevumile sesiya phambili. Xa wonile uyabuya wena ngwakho, angizange ngidinge mina. Uyabuya wena ngwakho, kodwa ngifuna uxolisa. Uxolise wenzeni, ngenze 1, 2, 3, 4. Uyabuya wena ngwakho. sibameleli ukuthi babuye bathi ukuthi bonini.
Ngambe kungaba lokuthula na kwele Zimbabwe okungenza ukuthi uhulumende engabulali abantu madlayana. Umnumzana Clement Moyo olela ilungelo loluntu uthi kaboni umongameli Emmerson Mnangagwa ekhulumisana lomnumzana Nelson Chamisa owebandla le-MDC lamanye aphikisayo ukwenzela ukuthi abantu bakhumisane umlotha.
Angithemba ukuthi laba bantu kulokuhlangana okungenzakala. Enye into esuke incedise lokho yokuthi amazwe la asihanqileyo angakithi ngapha akhaya lawo kawazihluphi adinga ubudlelwano lomnangagwa endaweni yokuthi balungisise i-political platform yeZimbabwe. So angiboni kungalungiswa. Bona bodwa umnangagwa abalasifiso sokulungisa lokhu ngoba uyakhumbula ukuthi nge-unit government babevele bengafuni ukuthi labana abantu babalandele into abayifunayo besithi barongo begijimele ukubakhupha amasinyane ukuze kuthi babuyele ngoba iziga zabo ziningi phela ngemuva ngale akuqondanga kubolile. So abalasifiso sokuthi kulungiswe izinto kungena uhulumende lwedemokhrasi ngoba kuzacubungula izinto eziningi ezenzakalayo. Ngibona ngathi inkinga ikhona lapho ukuthi okulungileyo kuhlupha bona.
Manje kuyaphetha ngani khonokho?
Sibili, mina Dube, mina into engiyibonayo kwele Zimbabwe ukuthi izano ayingazake ikhutshwe embusweni lo wasokuthenga. Kumbe ingavumela idemokhrasi kube lula kangako nje kuvotwe nje kakuhle sibisibili kule kuthula ngendlela eqondileyo esifisa wonke uZulu bese beluza ipower. Lokhu abakufisi ngitho enhliziyo emoyeni yabo akuvela ngokufuna kwabo akungeke kwafa kwenzakala. Ingabomo uyakwazi ukuthi nxa ngaye ngakhulumisana lo Chamisa alungise ama-reforms ngendlela okufuneka ngayo. Ayikona ukukhuluma ngokuthi sifuna ukuwalungisa, awalungise ngendlela okufuneka ngayo. Uyakwazi into ziyalunga but angalungisa ama-reforms lana sevula ikhonkopi sebemthathela umbuso lokho akufisi.
Umnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU-PF uthi ukukhumisana umlotha lokulungisa ezombusazwe ezihluphayo kwele Zimbabwe kungenziwa nxa abantu abanjengomnumzana Jamisa bengavuma ukuthi banqotshwa ngumnangagwa ukhetho olwenziwa ngomnyaka ophelileyo.
Wonke umuntu usethwele nzima udlakala uklubhu ngenxa yokuthi bona ubaba uJamisa uyehluleke ukuthi azithoka kuthi hayi okusalayo iZimbabwe kayiye phambili. So mina nxa ngikhayele ku-future as long as elonke banjengomoya wona lowo kutho ukuthi kona sizathwala luklubhu sibili kodwa mina ngiyakwazi ubana uNkulunkulu kadakwi kalali kaphosisi angiboni lona uzavumela ubana iZimbabwe ife ibhidliki. Ngiyakwazi ubana one day sizathola impendulo sizathola ububelo i-solution ikhona kodwa unfortunately ibuye sesithwele nzima kakhulu.
Bona bodwa sibili bangadonsana bengene endlini bahlale phansi badle bonke banathi tiye ndawonye bakhulume ngodaba lolu bengatshelwanga ngumuntu ukuthi kumele bekwenze khonokho.
Yikho vele okumele kwenzakale ngoba singabantwana beZimbabwe sonke silobuhlobo sonke akula sizathu esingayala ukubana abantu behlale phansi bekhulumisane. Mina nginje engikhulumayo la ubaba uChamiselwana ngimazi njengalapha lalapha duzane sibili ngumuntu oseke wangena emotini yami wahlala esitulweni eceleni kwami sadriver sibabili. So kungelo omunye umuntu sikhulumisana sixoxisana bese nathi tiye sonke besidla isitshwala sonke ngisedalela ephalamenti. So akula nto eyehlulayo ukubana sihlale phansi sikhulumisane sikhulumisane imlotha iZimbabwe ibele ngqubela phambili.
Umnangagwa wethulela uZulu umthetho we-National Peace and Reconciliation Commission Act okhangelwe ukuthi uzathoba izilonda zalabo ababulawelwa izihlobo zabo ngesikhathi sekukhulawundi langesikhathi kusenziwa ukhetho selokhu ilizwe lathola uzibuse. Kodwa abaningi bayathandabuza ukuthi lokhu kuzanceda.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe.
Sike singeneke kwezemaphandleni, omama bemaphandleni sebekhuthazwe ukuthi bangene kwezombusazwe ukwenzela ukuthi balingane labesilisa edalela ephalamende. Lokhu kuza ngesikhathi inhlanganiso zabesifazana zilokhu zikhonona ngokungalingani kwamathuba abesilisa labesifazana edalela ephalamende. Walbert Ncube usipha lolu daba.
Loba nje kulesihlalo ezibekelwe abesifazane edalele ephalamende, omama bathi kuyadinga ukuthi bathole njalo ezinye izihlalo ukuze induba ababhekane lazo zikhangelwe. UNkosazana Maureen Nathi Umqondisi we-Women's Coalition of Zimbabwe ezansi emandebeleni uthi omama bemaphandleni akumelanga besabo ukulingana labo baba.
Kwamanye ama-communities uyathola ukuthi kuyakuthiwa umama engasukulu ukhulumani vele wena, umama akahlali esitulweni, umama akakwanisi ukukhuluma ebantwini maybe phakathi lesekulamadoda. Kuthathula wena umsebenzi wakho ngowangaphi ngowe-kitchen. Kodwa omama balelungile le-constitution iyabasekela ukuthi bale-right and balelungile ukuthi bakhulume lapha abahlukumezwa khona.
Inkosikazi Juliet Nkiwane, umqondisi we-Women Development Association of Zimbabwe Waters, uthi umkhuba bomama ukungakhulumi ungena lasephalamende lapho iningi elifika lizihlalele nje.
And omama nxa akhethwe i-political party yakhe ofika ephalamende kahlali lo mlomo omningi ngoba i-political party yabe imnika ama-guidelines ukuthi uyakhuluma lokhu lalokhu lokhu lalokhu. So njenge-civic society sithi thina ikota sithi mayikhangele kuma-independent women bakhona omama abangekho kupolitiki.
Amazwi akagcizelelwe unkosazana Bridget Moyo ogatsha lwabomama kuhulumende olwe-Women Affairs.
Ikota system incedisile kakhulu though singaka-achieve esifuna ukuku-achieva asikayi-achieve i-50-50 but we are going there kuthi abanye omama who are not aligned to any political party abala i-chance yokungena through that quota system ngoba i-quota system yona iyabe ikhangele umuntu osuka ku-political party ethile.
Unkosazana Sipho Maphosa uthi kuyadingeka njalo ukuthi omama bangene edalele ephalamende bathole imfundiso ngalokho okumele bakwenze ukuze bengalahleki.
Ngaphandle kokuthi vela usafikelele usungu-honorable Bridget vele kasasazi ngasabudleli kasisakwanisi nokuthi sibike inhlupho zethu kuye ngoba yena sekwesinye isibanga sebone ngani thina sesingokungabantu nje. So I think lapho goes back to i-point yami ukuthi labo bafuna ukuthi benetshe ukuthi kanti vele ulandeli e-council chambers council uzosimela induko zethu.
Kusenjalo uZulu emaphandleni ukhala ezimathonzi ngokuqonga kwentengo yempahla ezitolo njalo iningi labomama elifana lonkosikazi Siphiwe Chabangu Entebbe lithwele amagabha avuzayo.
Uhlupho oluningi lwaziwa ngomama, luphethwe ngomama. Siyananzelela ukuthi ungavuka ekuseni ngama-4 ngama-5 o'clock uhlangana nalo abantu ababonayo ngomama bethwele amabhasketi bethwele ama-cardbox besiyawoda beselela abantwana ukuthi bathenge bafundise abantwana bathenge ukudla kwabantwana lakho konke okungabe kufunakalayo.
Ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo lokhu sekulethe ubunzima obuphindwe kabili kuzakhamizi emaphandleni ezivele ezibhekane lendlala embi ngenxa yokungani kuhle kwezulu. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Ngomanje ke sokuyisikhathi sohlelo liphuma lendaba lijone lendaba esiludulelwa nguChris Gandhi.
Lingalichona njani izulukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lonkosazana Stars Mathethebe, ingcwethi ecubungula ezamasiko. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Hhayi, ngiyabonga.
Lezi nsuku kuhamba njani kwezokulobola lapha njengoba imali ihlupha? Abantu bayamukela ama-RTGS, amabhondi kumbe ama-dollars, kuhamba njani?
Ekuloboleni kuyawo ngokukhulumisana isihlobo sami. Ikakhulu thina kithi esintwini, umntwana kasiyo indlela yokuzuza ngayo imali. Thina esintwini umuntu nxa elobolisa, ulobolisa ekhangele ukuhlanganisa ubuhlobo, hathi ukuzuza inzuzo. Ngaleso sizathu, umkhwenyana akhale ngakho wathi ulakho, yikho khonokho abemuli abakwamukelayo ngoba kuyabe kusakhiwa umuzi kodwa kungathengiselwa namuntu.
Bakhona yini elalibazwe besithi bona vele asamukeli imali yelunyu hlobo sifuna idola lemelika kuphela.
Hathi lokho ngokwenzakala ezitolo nxa kuthengiswa ulutho. Umuntu kakwenziwa njalo. Usungabiza wena umuntu uveleni ubizelwa ngenkomo. Ye umuntu thina kithi esintwini umuntu ubizelwa ngenkomo. Inkomo angaze abizele kuthiwe sifuna inkomo eyodwa kakangaziwe. Kutsho ukuthi inkomo leyo kakangaziwe yena lowo oyibizelwayo uyabe seza kutsho ukuthi ulayo noma akalayo. Xa engelayo esintwini kufanele acele kwabambizelayo. Hayi kangilankomo bengicela ngilalokhu azitsholo yena. Angathi ngile RTGS, angathi ngile mali yangaphandle, angathi ngile randi kumbe iyusa, angakutsho yena. Kodwa abazali bakwethu esintwini abakaze babize imali. Abantu besintwini kabala abafuni imali, bafuna inkomo elamehlo amnyama. Yiye lobola umuntu, yiye khipha umuntu esiye kwendeni, iphinde iye ngcola futhi inkomo ukuze lobo buhlobo naleyo muli ihlale ndawonye okunaphakathi.
Ye kodwa ke lapho umuntu esithi inkomo angila sona isibaya vela ngilaso, angithi yiko lapho kuthiwa khona hlawula imali. Imali yangikhona manje uyabe yayikhipha ngaluphi uhlobo?
Yikho ngisithi mina yena olotsholiswayo ongaselayo leyo nkomo ongelaso leso sibaya. Kanti uyakhohlwa yini ukuthi thina amaNdebele besivele sisenda kumbe sikoma ngokukhangela umhlambi lobukhulu besibaya ngoba singabantu benyama phela lochakho lamasi. So engiya kikho lapha ukuthi ongela sibaya lo esendithe ngamthanda umuntu wami lo nguye okusemele athi ukuthi hhayi angila nkomo badala kodwa ngile ngicela lingibizele ngerandi. Bese be futhi laba badala batho bathi asibizi ngerandi ngoba thina asisebenzisi randi, asithengisi muntu. When irandi lelo inkomo kini ithengiswa ngemalini. So kusiya ku-cost yenkomo manje. Yikho sokuzadala ukuthi nxa kuyi-cost yenkomo, inkomo iyimalini nge-RTGS. Inkomo iyimalini ngedola leMelika. Inkomo iyimalini ngemali yeZansi Afrika. Kodwa isiqokocela sendaba engifuna ukuma phezu kwaso ngingasukumikiso njengentombi yesiNdebeleni yikuthi abakwethu esintwini kakaze kube le ntombi ehlala phansi lotsholiselwa ngemali kodwa ibizelwa ngenkomo. Olobolayo abesekhala bese bemlalela abadala ngoba bengafuni ukuvimbela ukuthi untombazana lo ayikwenda.
Hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleni?
Abalaleli ngibavalelisa ngokuthi bakithe kulobolisaneni lapha lingabo livala ukuthi ukubiza okwenziwayo losokusenzakala khathesi osokuqakathekisa inzuzo ekhithwayo sokuyichitha imizi omunye umuntu usengaluza uthando entombini yakhe ngendlela abizelwe ngakhona. Sihlale phansi sikunanzelele nxa singakabizi ukuthi sibiza ngendlela yokwakha umuzi wababili laba abathandeneyo kumbe sibize ngendlela yokuzuza thina abazali okuzasala sokuchitha umuzi wabantwana. Ngiyabonga kodwa amantombazana ngaphandle ngapho ungaqali ukuhlala lo muntu ongazange abizelwe ngakini ngaye naba abizelwe nxa kuthe kwaba kunengi lincenge abadala bakhona ukuthi bancengeke babonisane bese besehlisa. Ungahlali uyisikwelede ekwendini kwakho. Ngiyabonga.
Hayi lathi sibongile. Lo ke ngunkosazana Stars Mathethebe, ingcwethi kwezamasiko ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande Lilale.
Manje ke sokuyisikhathi sezibhathelene labasifazana silo sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhla sixoxa lo Madube, which is Sumbanje eChipinge, yena othi impilo iselukhuni ngamandla ngemva kwezulu lesiphepho ocyclone Idai ngoba emasimini sokuchile.
Ilanga selishisa terribly. Umuntu lo ana sokuqalisa ukutsha amabele lawana. Abantu sebeqalisa futhi kumbe bazama okuyi-five times okwakathesi kumbe okwesikoda lokhu abantu beyizama njengami ukuthi ngathi ngilawo amasimani lawo njengoba abasele lawo bayabe berente wena uyabungela mali yokuthi urente so ukuthi ngakamba amanga sithi ngilawo amasimu angilawo shuwa sikhanyelane le ndlala engayenziyo lapha kade sazi ukuthi kulama umumbo obuyayo okuthengisa isaka kuthiwe $20 lapha ukuthi uyithole $20 yakhona ukuthi uzathenga isaka awusoze uyithole ngiyakhuluma ngekwami mina ngekwami angila izini yona yomfumbo endini uyasebe ukuthi uyenze njani ukuthi akunama-password yokuthi uya lapha izulu linile kuyabe kungcono ngokuthi omunye uyathi uye ungenzele lokhu uhlakule lapha nkumisa imbanjeni so kathesi akula umuntu wonke ulandile ule ndlala
lanxa uthe izindlu zakho kazidilikanga zigebhekile nje bakhona abanye abahlangane lomonakalo wezulu yini njalo amanzi asehambile sokomile
amanzi kathesi khona ayicathi sukuphela emdilini endizindlu shuwa sezikhanya ukuthi amanzi sengena sibili lapho lawa acina ukuna laphana ngeviki endluleleyo leyani abantu sebewaridi sibili njengoba izindlu sezimanzi kodwa enye indlu iyabe ingagcinanga njengoba izulu leli layeni lesiphepho kusho ukuthi kulezinye eziwileyo kodwa wena uyabe ungakwazi ukuthi kusendaweni yiphi kumbe umuzi kabani yikho ngiyabe ngingawazi ukuthi akula lapho okwenzakala umbonakalo lowo ngazwalayo umakhelwane wami womunye esithi kuleinye futhi indawo esephezulu ukudlula kuthiwe kosheshe kumbe kuthiwe kosihlabane kumbe kobani ngazwalabo beyikaza nje besithi kule inyindi yazilikayo kwakathesi ubaba wakhona kuthiwe esebenza lapha emakuzoni so wahamba khona ngale ukuthi ayozama ukuthi wakha enye indlu kuthiwe yadilika sibili yaphela so uyabe ungakwazi kuphela ukuthi kukobani kumbe indaweni kodwa ukuthi kulezinye ezawayo zikhona sibili njengoba izulu leli laye lilomoya sibili ukuthi nga indlu ingagcinanga mina ngikhuluma ukuthi lami sengiwaridi njengoba indlu yami ilosemende eyilutshwani ngaphandle ngakho ngokuzama ukuthi ngiflashepa lapho ngayisebenzi uhawuzi ke lo komunye umuntu ngathi akungcono ngicine isemende yakhona layo isathengeka okwakathesi ayisathengeki ukuthi ngizaba nethemba yokuthi
ye lapha-ke sizwe usithandekile Mhlanga exoxa lo Madube oemanikaland kuhlelo lwabesifazana siyambonga kakhulu singakehlukani ukuthi sikhangele indaba ebezikhokhela namhlanje inkampani ye-econet wireless ithi ifisa ukuncedisa abantu abalezindlu ezabhidlikayo emanikaland siluqhuba lapha-ke uhlelo lwethu namhlanje wolivalisa ngenjabulo ngugibbs dube